Masikati akanaka vatereri. Tinosangana masikati anasi uri musi wechitatu zvita 13/2017. Makaterera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Politbro yeZANU-PF inotanga musangano wekuparura Congress yebato inotarisirwa kuitwa nemusi wechishanu. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti chikwereti chiri kupiwa nyika neAfriksimbank chinogona kubatsira kusimudzira upfumi hwenyika, asi dzichiyambira kuti mari iyi ishandiswe nemazvo. Chikwata chemayoung warriors chiri munzira kudzokera kumba mushure mukukudubuka kubva mumakundano ECOSAFA Under 20 Championships munharaunda yekutanga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Musangano wePolitbro yeZANU-PF watanga muHarare nhasi wave uwe wokuparura Congress yokutanga kubva pakaitwa vaEmerson Mnangagwa mutungamiri wenyika. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Musangano wePolitbro yeZANU-PF watanga nhasi mangwana nepamuzinda webato iri senzira yekuparura Congress yebato iri inova yekutanga kubva pakapindira mauto zvakazoita kuti vaMnangagwa vatore matomo kubva kuna vaRobert Mugabe. Mutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo varamba kutaura zviri mugango pamusangano wanhasi. Zvichakadai, dzimwe nhengo dzeZANU-PF dzanga dziri pamuzinda webato iri dzakurudzira komiti iyi kuti isadzinge vanhu vanofungidzirwa kuti vanga vachitsigira chikwata cheG40. Mumwe ataura izvi ndiva Godfrey Tsenengamu, avo vakambodzingwa muZANU-PF makakatanwa emubato iri paakanga anyanya.
Chikuru chatinotarisira ndechekuti vatungamiriri vedu vatenderane kuti zvakaitika kumashure zvakaitika, hatina kwatinosvika vanhu vachingoramba vachirwa. It is now time kuti leadership yedu ibatane, vakwanise kubatanidza vanhu, nekuti kana musangano ukanga usina kugadzikana, nenyika inenge isina yekugadzikana. Saka totarisira kuti kana bato rinenge richitonga rikanga ragadzikana, zvinhu zvese zvinotanga kuendeka. So ndo chinhu chikuru chatinotarisira. Tochitarisira zvakare kuti leadership yedu hatichada kuramba tichinzwa kuti ngana wadzingwa ngana adzingwa. Panobuda Secretary for Information and Publicity vaakuchipa zvabuda mupolitibhuru, taakuda kuchinzwa nhau yekuti madhiu zvaakasainwa zvasvika papi. Hatichada kuramba tichingonzwa nhau dzemaexpulsions and suspensions zviri counterproductive, uye hatichada kuramba tichinzwa vatungamiriri vanoataka vamwe vatungamiriri kunyange vemaopposition parties, because tese tiri kuzviita kuti nyika yedu isimuke iende mberi. This is what we expect from the politibhuru ichange ichigara nhasi, to be productive and discuss issues to do with the economy, to end the bank queues, to find a solution to the unemployment it is so high.
Mashoko avatsenengamo anouya apo komiti yeprovinsi yeMasvingo muZANU-PF yakakurudzira kuti musangano weCongress yebate iri udzinge vamwe vanhu vaishanda nechikwata cheG40 vanosanganisira vaimbova gurukota raiona nezvinoitika kunze kwenyika vaWalter Muzembi. Vatsenengamo vati yave nguva yekuvaka musangano wavo kuti uenderere mberi apo vari kugadzirira sarudzo dzegore rinouya.
No, inini ndinofunga kuti zvatakaita 2014 zvokudzinga vana mai mujuru sekugara kwandaita ndichitaura zvaiva wrong. Hataifanira kuti tidaro pamwe chete nekudzingwa kwatakaitwa isu kwaiva kuri wrong. Saka isu hatifaniri kubva tafananawo neava vakanga vachidzinga vamwe, nekuti ndo mhosva yataivapomera yekuti vari kuuraya musangano nokudzinga vanhu. Saka kana isu tikange tauya saizvozvi, taakuchiita zvavaichiita panenge pasina musiyano. Saka tinotarisira kuti utungamiriri kana vana vakarasika ngavagarwe navo pasi vadzoreredzwe. Kana vane mabasa makuru avanga vachitumwa, chandingatofunga ndechekuti maybe vapiwe mamwe mabasa ari pasi, asi vachengetwa ari mumusangano nekuti ndo musangano chete wavanoziva.
Zvichakadai, vapupurai togarepi vano venhengo yePolitbureau vari munyori muboka revechidiki vakurudzira kuti musangano uyu utarisewo nyaya dzinobata kusimudzirwa kwevechidiki munyika.
Vana vechidiki vavari vedu hurusa ndiyo kuti ngavakudze vakuru vavo ngavaremekedze hwaro hwenyika ino ivo pachavo vatarise nokutsvaka zvinovabatsira zvichibva mumubato wamavoko vasiye tsika dzese dzakashata dzakafanana nacorruption extortion zvose izvi.
Komiti yepamusoro mubato iri yecentral committee yakatarisirwawo kusangana mangwana kana musangano wepolitbureau wapera, kwozoitwa musangano mukuru wecongress nechishanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kunyange hazvo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvichiti vaimbova mudzimai womutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vanofanirwa kumiswa pamberi pematare nekuda kwemhosva dzavanopomerwa. Dzimwe nyanzvi mune zvemutemo dzinoti hapana chikonzero chekukwirira kumatare chingapomerwa amai Mugabe, inonzi pachirungu criminal law. Pari zvino mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitsanangura kuStudio 7, rimwe gweta rinorwira kodzero richishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights muzvare Belinda Chinowawa vanoti vanhu vazhinji vanofunga kuti amai Mugabe vane kodzero yekumira pamberi pematare nekuda kwevanhu vakabvisa papurazi remanzou uko mai Mugabe vanonzi vaida kuchengetera mhuka. Muzvare Chinowawa vanoti kunyange zvazvo mai Mugabe vaive ivo vakapiwa tsamba yekutora puraziri, vanoti pavakaenda kumatare dzimhosva kubva muna 2015 pakatanga nyaya iyi vaisungisa mapurisa nekuti ndivo vaishungurudza vagari vekumanzou kweta mai Mugabe.
Tiri kubatsira vagari vekumanzou vanova ivo vakashungurudzwa nemapurisa gore rino ra2017 nere ma2015 macases atakatora yatakamatora tichisungisa veZimbabwe Republic Police nekuti ndivo vakaita izvi zvekushungurudza vagari vekumanzou vava.
Imwe nyanzvi mune zvemitemo nebumbiro renyika vasheron office vanotsigirawo pfungwa idzi vachiti pacriminal law pari zvino hapana chingakwidzisa mai Mugabe kumatare. Asi vahofisi vanotiwo paspain onzi administrative law bato rezanupf rakadzinga mai Mugabe nekuti vaive vachikora mitemo yebato iri asi zvisinei nenyika kana ruzhinji.
Kune imwe mitemo inosanganisirwa neadministrative law vatiri kuti bato rezanupf kana vachifira kuti pane zvakaputswa ivo ndivo vakatoita sedzimwe nzira dzatinoona dzakatoitwa zvokuti vakabva vavati vabude mumusangano wavo kwokuratidza kuti vakatyora mitemo yebato ravo yatingangoti iri administrative kana nezvokuitwa nezvematongerwo ebato iroro.
Vahofisi vanoendererawo mberi vachitsanangura kuti mhosva yaipomerwa mai Mugabe yekurova mumwe musikana kunyika yekusouth africa haina kunzuka pamberi pematare edzimhosva sezvo hurumende yekusouth africa yakatora danho rekuti vachengetedzwe nekupiwa inonzi pachirungu diplomatic immunity zvinove zvavanoti zviri pamutemo.
Hurumende yesouth africa yakatora danho rokuti ivo vachengetedzwe uye vapiwa yatingati immunity wekuti havakwanisi kuti vamiswe pamatare vachinzi vapindwe zvavari kupomerwa.
Rimwe gweta vafara inhende vanotiwo pari zvino hapana mhosva dziri kumatare dzakaparwa neaimbova mudzimai wemutungamiriri wenyika uyu asi vakati vanhu vakasununguka kuenda kumatare kana vaine zvavanofunga kuti zvakakanganiswa namai Mugabe.
Pane nyaya dzinobuda dzekuti vanogona ane mapropertis akatengwa kunze kunana Singapore kwatinounzwawo. Chinhu wanu chatinogona kutaura ndechekuti iye zvino mamiriro atakaita hatina nyaya dzatatichambonzwa dzati dzaenda pakakumberi kwematare edzimhosva. Takangonzwa nyaya yedaimond ring yaya yakambonetsawo pane nyaya yekurohwa kwaamboitawo aimbovewo musikana wemwe mwana wavo kusouth africa uku. But as it's dzese idzi inyaya dzekuti inyaya dzichiri kukwanisa kuenda pamberi pematare ende nyaya dzichiri kukwanisa kungoramba dzichiferefetwa.
Muhurukuro dzakaitwa neStudio 7 muguta reHarare vanhu vazhinji vaiti mai Mugabe vaitora mukana wokuva mudzimai wemutungamiriri wenyika kushungurudza zvimwe zvizvarwa zvenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vatereri ve Studio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 AM kuseni kwega kwega na 2 PM masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 PM mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 AM, 2 PM na 7 PM manheru ega ega. Musakanganwe.
Vamwe vemaindustry nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vanoti chikwereti chiri kupiwa nyika neAfriximbank chinogona kubatsira kumusudzira upfumi hwenyika, asi vanoyambira kuti mari iyi ishandiswe nemazvo. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vaimbove mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries uye vari mukuru wekambani United Refineries vavusisa moyo vanoti chikwereti chemadhora 1.5 billion chakasainirwa napakati pehurumende nebhanga reAfrexim imari iri pakati nepakati pehuwandu hwemari inodiwa kuti nyika ikwanise kutenga zvinhu zvakakosha zvakadai sekubhadhara magetsi nezvimwe zvinoshandiswa pakugadzira zvimwe zvinhu mumaindustry. Vamoyo vanoti nyika inoda mari inosvika mabhiriyoni mana nekukasika kuti upfumi hunyatsotanga kugadzirika zvakanaka, asi vanoti chikwereti cheAfrexim chinogona kubatsirawo chose kana mari iyi ikashandiswa zvakanaka. Izvo zvinotsigirwawo naReginald Shoko, vanove mukuru wesangano reAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland, avo vanoti chikwereti ichi chinobatsira kuti munyika muve nemari yekutenga zvinodiwa mumaindustry.
Takatarisira kuti mwari iyoyo ishandiswe pamaindustry anokwanisa kutipa maquick returns anenge achichinja economy zvokumhanya kuti kwanisa kukunda nekukurumidza kucompetition yeglobal economy. Takatarisira kuti hurumende ikwanise kushandisa mari iyoyo zviri pachena kuti munhu wose anoiona kuitira kutiko wose munhu anoda kuuya muZimbabwe anoisa investment yake muZimbabwe awane achiisa ane kufara achiziva kuti mari inoshandiswa nenzira nyango iyo investment yake inenge yakachengetedzeka.
Anyasha Mchichwa, vanove chipanga mazano chesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, vanobvumawo kuti chikwereti ichi chinogona kubatsira. Asi vanoti nyika yagara ine chikwereti chakakura, saka zvakakosha kuti mari iyi ishandiswe zvakanaka uye kuti panyatsojekeswa kuti chikwereti ichi chinodzorerwa sei.
Chikwereti chatapuwa icho che 1.5 billion chakanaka pakuti chinobatsira Zimbabwe kuti ikwanise kumutsa manufacturing industry yedu yange yarara, imwe yacho yange yatofa. Nekuti inozobatsira vanhu vada kuti vatenge machinery inotengwa kunze, sezvo tati sisina mari yekutenga machinery kunze, anonzi manostro edu anga adzikira amwe acho anga atopera. Asi chinofanira kunyanyotariswa ndechekuti ichabhadhagwa sei mari iyi. Panopera gore rino musi wa31 tine dambudziko rekuti tine zvikwereti zvinosvika 14.4 billion. Imwe 1.5 ikauyawo ita akutonda naira kupinda mu16 billion yezvikwereti zvenyika.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasainira nachibvumirano chechikwereti ichi nevakuru vakuru vebhanga reAfrexim muHarare neZuro. Kunze kwekusainirana nehurumende chibvumirano chekupanyika mari ichi, bhanga reAfrexim iro rine muzinda waro munyika yeEgypt rine urongwa hwekuda kuvaka muzinda waro hwekuchamhembe kweAfrica muHarare. Vashoko vanoti kuve nemuzinda uyu muZimbabwe kunogonawo kukwezva vemabhizimisi vekunze kuti vade kusima mari munyika. Asi vamuchichwa vanoti mukuedza kumutsurudza upfumi hwenyika zvakakoshawo zvikuru kuti hurumende ive nemitemo yakajeka ine chekuita nezvemabhizimisi nemaindustry. Pakugadzwa kwavo mwedzi wakapera, vamunangagwa vakati kumutsurudza upfumi ndechimwe chezvinhu zvavari kukoshesa uye hurumende yavo ichadawo kugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika senzira yekukwezva vemabhizimisi vanosima mari munyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava. Thank you.
mabanga makuru emu South Africa anoti muri ya Zimbabwe inogara munyika iyi inoshandisa magwaro anozikanwa kuti maZimbabwe special permits ingangorasikirwa nepfuma yayo iri mumatura aya mukupera kwemwedzi unouya kana vakatadza kuve nemagwaro matsva achazenge achizikanwa kuti maZimbabwe exception permits. More Blessing Mujoma anotipa nyaya iyi.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinochengetesa mari mumabhanga akaita seNedbank, Standard Bank, Capitec, First National neABSA zvinoti zvakatambira mashoko kubva kumabhanga aya pambozharunare zvichikurudzirwa kuti zvitore magwaro matsva sezvo zvakasadaro zvicharasikirwa nemari dziri mumabhanga aya. Kurudziro iyi inouya mushure mokunge bazi rinoona nezvemunyika yeSouth Africa rawedzera mazuva kumhuri yeZimbabwe kuti itumire magwaro ari kudiwa pamusoro pemagwaro ayakange yatumira kare. Mumwe weavo vakatambira chiziviso chekuti vangangotadza kuwana pfuma yavo kubva kumatura aya ndiva Dominic Tsoka vanobva kwamurewa.
Ndakareceive a message from the bank yandinobhenga nayo zikanzi mapemit ete ari kuexpire so tinoda kurenewa mapemit kuti titore mari zedu. So zvinenge zvichiri not fair to us as Zimbabweans because tinenge tichibatsira nyika yeSouth Africa kuti ibudirire but our rewards atisi kuiwana nenzira tofanira kuiwana. Kana mabank at least achigona kuti titore mari dzeti dzese dzinenge dziri nani because we still have time, we still have got days kuti tiwane mari dzedu. Andioni zvakanaka kuti government yeSouth Africa itiite so because we are loyal to South Africa. Tinenge tiri ma citizens even from Zimbabwe but nenge tichibatsira South Africa kuti ibutirire every day.
Vatsoka vanoti mabhanga anosungirwa kuzivisa pamwe nekurudzira vanhu pachine nguva kuti avo vane mari mumatura vayamurike. Gweta guru rinozivikanwa nekumiririra mhuri yeZimbabwe muSouth Africa uyewo vari mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti kana mabhanga aya akatora danho iri anenge aita zvisiri pamutemo. Vanoti mabhanga aya anosungirwa kuzivisa nekukurudzira vanhu pachine nguva kuitira kuti vakwanise kutora pfuma yavo mumatura aya.
SeZimbabwe Exiles Forum tinoshora zvikuru danho iri riri kutogwa namabank kuti vamise maaccounts avanhu vachiri kuplaira mapermits. Ndingangoti chikuru chatofanira kuona ndechekuti vanhu ava vasati havasi kugara munyika zvisiri pamutemo nokuti mapermits acho anopera musi wa31 January. Chechipiri chokutarisa ndechekuti Home Affairs yakati iri kuwedzera garo hwavanhu ava muSouth Africa nyangwe vakamirira mapermits. Saka mabank haanei nochokuita nezvemapermits ende haana simba nyangwe pamutemo wokuindirana kumatare ezvimhosva vafreeze revanhu maaccounts kana kuti vamise maaccounts avanhu. Chikuru chatofanira kuziva ndechokuti pane matanho anotogwa nemasangano anogwira kodzero dzavanhu. Saka vanhu vanenge vaitigwa izvi vanokurudzirwa zvikuru kuti vauye kumasangano akadai kana kuti magroups akaita sana Zimbabwe Exiles Forum nemamwe anobatsira vanhu vakasiyana siyana. Tinofanira kurangarira zvakare kuti economy yeSouth Africa zvikuru yakamiswa namaZimbabwe.
Sachigaro weZimbabweans living in South Africa vaNabuto Mabena vanoti kana mabhanga akaita izvi anenge ave kutyora mitemo. VaMabena vanoti sangano ravo riri kuita hurukuro nevebazi remunyika yeSouth Africa pamwe nemabhanga aya kuti vaone kuti dambudziko iri ringagadziriswa sei. Mutauriri webazi rezvemukati menyika muSouth Africa vaTabo Mohola vanoti bazi ravo riri kushanda nevemabhanga uyewo pamwe nekukurudzira kuti avo vane mari dzavo dziri mumabhanga aya vayamurike. Vakati bazi ravo rakaburisa tsamba inokurudzira vemakambani nevashandirwi kuti vose vanenge vaine magwaro eZimbabwe exemption permit vanosungirwa kubatsirwa. Vakatiwo bazi ravo rakurudzira vana mabharani vari kumiganhu vasashungurudza vose vane magwaro aya povanenge vachidzokera kumusha kwavo pazororo rekisimusi. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg ndini Mo Blessing Mujoma.
Vana vakawanda vanoshaya nzvimbo dzeform 1 vachiti chirongwa chekutsvaka nzvimbo vachishandisa dandemutande hachishande zvakanaka sezvinotarisirwa. Adza Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vana vakawanda vainge vakanyorera kuwana nzvimbo dzeform 1 kuzvikoro zvekudzidza vachigara pachikoro zveboarding vakashaya nzvimbo izvo zvave kuvamanikidza kutsvaga nzvimbo pazvikoro zvekudzidza mwana achibva kumba uye zvavanga vasingade kana kuti maday school. Hurumende yakaisa mutemo wekuti vana vanofanirwa kutsvaga nzvimbo dzeform 1 vachishandisa dandemutande nedonzvo rekupedza huori pamwe nekurerutsira vabereki kuti vasafambe muzvikoro zvakawanda nevana vachitsvaka nzvimbo. Mumwe mubereki, amai Christina Chokonya, vanoti vakanyorera mwana wavo asina nhasi asati apindurwa kuti akawana nzvimbo here kana kuti kwete. Amai Chokonya vanoti urongwa hwekutsvaga nzvimbo vachishandisa dande mutande hwaratidza kuti hausi kushanda zvakanaka.
Takutozotambudzika manje kuti ndichitsvagira mwana wangu anenge akapasa but ndakutozongopedzisira ndamuisa chero pane chikoro chekuchitongoti mwana aende kuchikoro nekuti kuti ndirambe ndakagara naye kumba hazvizoita because program yave online ka ina handisi kuiona ichinyatsoita because iri kunonoka kuriplya. Saka pamwe dai vakangoita zvokuti maresults achibuda mwana achingoenda nemaresults ake pachikoro achinotorwa nemaresults ake.
Mumwe mubereki wemuchinhoi amai Fadzai Dzikiti vanoti vakanyorera nzvimbo padande mutande asi havana kupindurwawo. Amai Dzikiti vanoti vakazobvunza vakaudzwa kuti nzvimbo dzainge dzatozara asi mwana wavo asina kuwana nzvimbo. Amai Dzikiti vanoti vanofunga kuti kunyorera nzvimbo padande mutande kune huori mukati. Izvi zvinotsigirwa naamai Ana Garaba vekubhangeti vanoti vana vakawanda havatsvage dzimwe nzvimbo vakamirira kupindurwa padande mutande asi vozoshaya. Kana vashaya pazvikoro zveboarding pavanozoda kuzotsvaga pazvikoro zvekudzidza mwana achibva kumba zvinenge zvazara. Amai Garabha vanoti zviri nani kudzokera paurongwa hwekutsvaga nzvimbo mwana akabata maresults ake. Munyori anoona nezvedzidzo yepasi mubato reMDC inotungamirirwa navamogen Tsvangirai, amai Consilia Chinanzvavana vanoti chekutanga ndechekuti havasi vana vose vanokwanisa kunyorera kutsvaka nzvimbo zvikuru vekumaruzevha. Amai Chinanzvavana vanoti urongwa hwekunyorera nzvimbo padande mutande zviri kusiya vana vakawanda vasina nzvimbo dzekudzidza. Vana vakawanda vanotadza kuwana nzvimbo vanozopedzisira voenda kuzvikoro zvakazvimiririra maprivate schools izvo vabereki vakawanda vanoti zvinodhura uye pasina zvakakwana zvinodikanwa kuti mwana apiwe dzidzo yakakwana. Asi mukuru wedzidzo yepasi mudunhu reMashonaland West vaSylvester Mashaya Mombe vanoti hapana mwana anoshaya nzvimbo sezvo uri mutoro wehurumende kuti mwana wose aende kuchikoro. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chigoriwa.
Nhau dzemitambo, chikwata cheMayoung Warriors chiri munzira kudzoka kumba muchure mukukuduguka kubva mumakundano ecosafa under 20 championships munharaunda yekutanga. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi chakudubuka kubva makundano aya ayo ari kuitirwa muZambia mushure mekuita mangange 0-0 neNamibia neZuro ndokusiya Lesotho ichienderera mberi kubva mugungano rezvikwata zvina reGroup C. Mayoung Warriors aifanira kukunda kana nechibodzwa chimwe chete zvacho kuti vapinde masemifinari asi izvi zvakakona ng'anga murapwa achida ndokusiya Lesotho ichienda pamusoro nekuda kwekusiyana kwezvibodzwa mushure mekunge zvikwata zviviri izvi zvakapedza nemapoints mashanu. Kobuda kwaita Mayoung Warriors nechimbi chimbi uku kwasiya mibvunzo yakawanda nezvenhabvu yevechidiki munyika zvichitevera kubuda munharaunda yekutanga zvekare kwakaita chikwata cheZimbabwe under 17 kumakundano mamwe chetewo muna gumi guru. Aka kave kechipiri kakateverana chikwata chenyika chevechidiki ichi chichibuda munharaunda yekutanga zvichitevera zvakaitika mumakundano egore rapera ayo akaitirwa muSouth Africa. Mayoung Warriors aive nechishuwiro chekuita zvakaitwa nemaorias ayo akatora mukombe wekosafa Castle Cup muna chikunguru mushure mekurova Zambia mufinari South Africa asi zvavo zvakaramba asi chikwata cheve chidiki ichi chichiri nemukana wekugadzirisa zvachakaita mukosafa championships sezvo chatarisana nemitambo yemunzira yekuenda kuma 2018 Africa Youth Championship asi kubuda kubva mukosafa zviri kuratidza kuti varairidzi vechikwata ichi Bekitemba Ndovhu naMakmate vane basa guru kugadzirisa chikwata ichi kuti chikwanise kukwikwidzana zvine mutsindo neve kune dzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
No other one above.
Damn, fresh outfit.
Shawty want $1 million. Stay make a wire, wire. Tell me to wanna cover my girl. He say all our friends, leave me la vida loca. Before me, me, my lover. Oh,
yeah, you for there for me.
You for there.
When you find the hunger,
yeah.
I for die for you.
Your face,
hide my face.
Make another man picking on my way. I love you, know me. Say if you say, make a put one up for fire, 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 but I go put one for fire. You know me. Say if you say, make a put one like for fire.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Politburo yeZANU-PF inoita musangano wekuparura Kongresi yebato inotarisirwa kuitwa nemusi wechishanu. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti chikwereti chiri kupihwa nyika neAfrican Bank chinogona kubatsira kumutsidzira upfumi hwenyika asi dzichishambira kuti mari iyi ishandiswe nemazvo. Chikwata chemaYoung Warriors chiri munzira kudzokera kumba mushure mokukuduka kubva mumakundano ECOSAFA Under 20 Championships munharaunda yekutanga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvekare masikati anhasi na2pm apo tichange tichikuudzai zviri kuitika muZimbabwe. Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here zvirongwa zvedu zvitsva zva6am na2pm. Tizivisei nokuti tumira tsambambozha kustudio 7@voanews.com. Kune avo vasina kunzwa chirongwa chino kubva pachatanga, munokwanisa kunzwa chirongwa ichi pawebsite yedu www.voashona.com. Nokuyonikai nomufaro, ndini wenyu Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.